Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru wakanaka vatereri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo ndira 26 2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Enda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanasi. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanasi. Zimbabwe yabatana nasi nepasi rose mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachivandudza mitemo yechimbi chimbi asi mimwe ichipikiswa mumatare emunyika iyi. Muri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzakachena dzisingakanganisi mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Zuva iri rakatarwa nesangano reUnited Nations sezuva rekupa dzidziso nezvekukosha kwekushandisa moto unobva muzuva nemhepo panguva iyo pasi rose riri kutarisana nedambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wekambani yeBrycell Technologies iyo inoshanda nezvemhando dzemoto dzisingasvibisi mweya wekufema vaBrian Mufambirwi.
Isu takazvitarisa tinoona riri zuva rakanyanya kukosha nekuti rinotirangaridza uye kuti tichenjedzwe tese tese pasi tese kuti kwatiri kuenda nyaya yema fossil-based energy yaakutinetsa neglobal warming. Ndosaka tichida kuti masu akafanana naiwoyu tive nechenjedzo yakanyanyisa yekuti ngatitangei kuchinja tichienda kuclean energy, less transition kuenda kuclean energy inova inosanganisira moto unobva kuzuva, solar energy or wind energy inobva kumhepo oro zvinhu zvakafanana nana biogas zvinotibatsira kuchengetedza pasi redu risaite global warming. Saka musi wakafanana naiwoyu musi wekuti vanhu tofanirwa kuti tichenjedzane zvakare kuti tingakurudzirane sei kuti tisimudzire nyaya yekushandiswa kwemoto wakachena uyo watoti clean energy, green energy, kusanganisira vanofinanza vacho, kusanganisira vanoshandisa vacho, tichionawo nemachallenges angangosanganikwa nawo nekuti angasundwa sei kana kuri kuti tasangana nezvi ngati zvinoite zvibingaitwa nekushandiswa kwemagetsi akachena.
Munoona vanhu munyika vari kutambira sei nyaya iyoyi yekushandisa clean energy inosanganisira masola nezvimwe?
Zvakaita semuno munyika medu meZimbabwe ichi chirongwa chiri kutotambirwa zvakanyanyisa nekuti tagara tiine dambudziko rekuti utility power supply yedu nguva zhinji inenge ine machallenges. Saka vanhu vanenge vari kumablackout, so vakationa kutoti ioption yakatonaka apart from kuti ndo zviri kunyanya kutokurudzirwa nepasi rese. Muno munyika takatongoita ombo rayo kuti tiri kutofosekedzwa kuzoishandisa nekuti ndo kani tiviri kwa nukuti tunogona uenda kuma ma blackouts anoshika as much as 8 hours sometimes kana utakanya nyekushata chero chero paribu edu mvura hamuna then toti uko ukaita udambudziko unana wange kwatoshandisa temao zvinobva zvawedzera dambudziko racho.
Zvakakosha sei tichitarisa mamiriro ekunze kuti pave nemoto uyu weclean energy.
Vanhu vakatoona kuti titori nani kumhanyisana nemagesi akachena aya green energy is clean energy endi toona iko zvinezvi kuti marufu mazhinji angozara nemasola kuratidza kugamuchirwa kwechirongwa chakafanana naichochi. Kana tichitarisa zvakare kune nyaya dzekurima chaidzo toona kuti vanhu vari kusinga mabhoho akawanda endi ose ari solar powered zvinova zvinhu zviri kuita kuti varimiwo vawane kushanda zvakanaka muminda mavo vaine mvura kuti pasina mvura hapana munda hapana kurima. Saka tinoona zviri zvinhu zviri kugamuchirika chaizvo kunyanyawo tikatarisa neve maindastry vaakuita matoti mamimicry nekungoti vanoisa system inosupplya mishinari yavo iyoyo asi vakaona kuti vane akaraudzira vanogona kutengesera kuutility power nekuti mazuva ano kwaane urongo hwekuti munokwanisa kuita vanoti mabidirectional meters nemainveta ane capacity yebidirectional operation zvekuti anokwanisa kuti agesi anogova kuutility power kuvhesa achipinda mukambani mavo kana kuti kana kambani yaita excess energy sei masikati aya zuva rakawanda panogonawo kutransfera some of the excess energy to the grid wowanawo kamugove kavo kungotorwa zvo nyaya yemigove yachona ndo isati yanya kupedza kuita sei kutsanangurirano nekuwirirano.
Avo vange vari mukuru wekambani yebriso technologies va Brian Mufambirwi vari parunare muHarare. Muchikamu chedu chitsva chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu. Papera vhiki rimwe chete mutungamiri wenyika vaDonald Trump vapinda muhofisi. Vachangotanga basa pazuva rekutanga, vaTrump vakasaina mitemo yechimbi-chimbi, executive orders, mizhinji asi mimwe yacho yave kupikiswa mumatare munyika iyi. Mutemo wekuti vana vanenge vazvarwa nemunhu asina magwaro ekugara munyika, havapiwe magwaro, ndiwo mumwe uri kupikiswa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano re All Hands on Justice vaKennedy Masie kuti vatsanangure maonero avo.
VaTrump vakaisa executive order vachidzisa mutemo kuti birthright kuti vana vanenge vakazvarwa kune avo vanenge vasina mapepa kana kuti vanenge vachinzi maillegal immigrants havana right yekuva macitizens. Magweta akaendesa nyaya iyi kucourt achiagiwa achiti aiwa mutemo wakadziswa navaTrump waityora mumbiro romutemo unotaura kuti mwana wese anenge akazvarwa on American soil ari considered an American and uyezve gwaro ravo iri ranga richaita effect yokuti vanga vachapatsanura vana vanenge vakazvarwa muAmerica nevanenge vachinzi havana mapepa.
Zvamira zvakadaro zvinorevei pari zvino?
Iko zvino zvazvinoreva ndezvekuti koti yakapai mutongo yakapa iri more of an interim order yokumisa kuti mutemo usave uchishandisiwa but nyaya iyi haisati yazewa zvakazara. Saka iko zvinotamirira kuti pave ne date richazoiswa necourt yekuti nyaya izosewa zvakazara zvokuti kana pakazonzi mutemo uyu wanzi unochikora bumbiro romutemo uchave uchinzi haufanguwe uchizodziswa semaonero sezvida kuitwa navaTrump.
Tombotarisa nyaya yevabva kure kana kuti immigration, tinoona kuti gungano rinowanikwa richiona nezviri kuitika munyika panyaya yevabva kure pasi peice ratotanga basa imo muno muAmerica. Muri kuona sei izvi? Nekuti tiri kunzwa kuti vamwe vari kubva vatotakurwa nedzindege kumigano yenyika yeAmerica vachidzorerwa kumisha dzavo.
Izvi zviri kuitwa neice izvi ndoona sekuti zvinhu zvazvagara zvo zvichiitiwa nehurumende yeAmerica kuti vanhu vanenge vakapara mhosva ende uyezve vasina magwaro vanga vachangozoendeswa through the process yekudeportewa. But zviri kuitwa sezvatakaona maybe vhiki rino ndezvekuti pane vamwe vanhu vari kunzi vanga vakarilisiwa into macommunities vasina mapepa ende uyezve vane nyaya dzavo kana mhosva dzavo dzavangakaita vari kungouya vachizobatwa manje vachidzoserwa. Izvi zvazvinyuwani mende zunu zinofaa uwe shitu wa shikare ni yatingati mutemo yatingati due process saka izi pare zino apasa panyazo kuone kwa kuti panga wepachichikorwa kodzero here dzakanyanya kuwanda anyangwa hazvo magweta ari very skeptical pachirungu kuti uyu mutemo uyu maitirwo ava kuita uchave uchizobatanidza nevamwe vanhu vanenge vane mapepa akakwana kana kuti vamwe vanhu vanenge vachitorinzi macitizens sezvatakaona kunyu jezi umwe musoja achibatanidzirwa pane vanhu aya ende akazonzi azobudisawo futi makwara ake kuti muamerican saka izvinhu zvakadai sowo maitirwo azva kuitwa zvinhu zviri kungotyisa pakuti pachazoita vamwe vanhu vane mapepa nevamwe vanhu vanenge vasinawo kupara mhosva idzodzo dzokugara muno muamerica vasina mapepa vachaba
zvii zvamungakurudzirewo zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muamerica panguva ino
chandinokurudzira zvizvarwa zvemuzimbabwe panguva ino iyi ndezvokuti kana une nyaya inenge ichida immigration yanguva yekuti uchionana negweta rako and achikupawo advice and uyezve vanhu vanenge vasati vave kana kuti macitizen kana mapermanent resident kuti kukurudzira kuti vangofambawo nemagwaro avo panenge vari kutira kuti pangubatwawo vave vari redi kubuditsawo magwaro avo kuti aiwa isu tiri munomu pamutemo ende hatisi kuchikora mutemo yeimmigration
avo vange vari gweta uye vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masiye vari muguta redallas kutexas muno muamerica zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Christopher Musodza avo vanova nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence uye vachitungamira sangano refunga AI Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Yavanoti artificial intelligence muchirungu kana kuti AI injere dzinenge dzapo pamakombiyuta kana mafoni dzinoita kuti makombiyuta kana kuti masoftware epamakombiyuta kana kuti mafoni agone kuita mabasa anowanzoitwa nenjere nevanhu nenjere dzevanhu anoita kuti makombiyuta akwanise kufunga akwanise kudzidza akwanise kuita sarudzo akwanise kuongorora data kana kuti mifananidzo woona kuti uyu ndiitendai uyu nditawanda uyu ndibrenda nekunzwisisa mitauro nekuita mabasa akawanda wanda anowanzoitwa nemunhu ane njere ndo inonzi AI iyoyo
ichauya here kana kuti yakatouya kare tatova mairi muzimbabwe
AI iyi yatovepo kudhara zvataishandisa ana Google aishandiswa nana Facebook aishandiswa vainga vane AI yanga iri mobile asi yanga isiri AI yakazotanga kuzopembedzwa mazuva anwe AI yakazopembedzwa mazuva anwe ndeyekutoti unotogona kutotaura nayo uchitoibvunza zvinhu ichipindura sekutaura kwatinoita nevanhu saka AI yapo mumaWhatsApp atinoshandisa WhatsApp ine AI paintaneti yapo AI vanhu varitoishandisa vamwe varikuishandisa kutoita homework chaivo zvekuti vatovabvunza vamwe vanotobvunza AI kuti ndinyorere rondedzero vanenge vapiwa muchikoro yonyorera rondedzero ka AI yatotekeshera vari muzvikoro vana vechidiki vamwe vakuishandisa kana mukatarisa paWhatsApp paipa mukataipa kana mimwe mitsara kana mukaibvunza zvimwe zvinhu munotoona AI yepaWhatsApp yakutopindura makutogona kutotaura nayo sekutaura kwamunoita nemunhu nekuti AI zvasekutaura kwatamboita injeri yaane njere yakupa foni yakupa kompyuta yakupa mapurogiramu yakupa intaneti yakupa zvese zvairi kushandiswa njere dzaidzadza dzatajaira kuti dzinenge dziri muvanhu mabasa anowanzoitwa nevanhu aya AI yako
ingabatsira nenzira dzipi
AI ichatibatsira nekuti kana makombiyuta agona kuita zvinoitwa nevanhu zvakureva kuti vanhu vanoneta sekuzva kwatinoita AI nete AI harare makombiyuta harare saka kana mabasa anoitwa nevanhu achida kuti vanhu vazorore agona kuitwa neAI AI tiriona iri kushanda muzvipatara iri kushanda mumafactory vamwe vanogadzira mota vanoita nevamwe vanoita mabasa aya anoda maths dzakawanda. Kana kuongorora data rakawanda, kuongorora information yakawanda, AI iri kubatsira. Vamwe mapurisa zvakare ari kubatsira neAI yatinoti iyaya inoshandiswa nemakamera maCCTV kuongorora maborder, kuongorora kumaairport. AI iri kushandiswa yekuti inogona kutotaura kuti tenda yapfuura pana, nekuti AI inogona kushandiswa yatinoti face recognition. Anova ari mabasa aiwanzoitwa nevanhu, but AI yakugona kushandiswa iyo. Saka 24/7 mabasa, inoti AI inete, kompyuta inete, magetsi simagetsi ako chete naanenge achingoshandiswa. AI muongororo yedu tiri kuona kuti munyika dzakapfuurira dziri kutoshandisa kana kumatongerwo edzimhosva, kune vanorapa, kunenge kusina madokta kuya kuya, AI imwe iri kugona kupindura mumwe mubvunzo inenge ine vanhu nguva dzose, nekuti inenge iripo 24/7. AI iri kubvumira vanhuwo futi kuti vaone yatinoti access to information, nekuti ukaibvunza inokupa information, inogona kutsvaga information, nekuti inogona kuenda through data rakawanda kupfuura vanhu. Munhu anogona zvinogona kumutorera nguva kuti agone kuverenga manewspaper ese ari pasi rose, asi kompyuta inokwanisa kuzviita. Nao kana kompyuta ichikwanisa kuzviita kuprocesa data rakawanda, yozokwanisa kuzofunga futi, tinoona kuti tinobatsirika.
Kwanhasi togumira pano, manzwa hurukuro yataita navaChristopher Musodza Nyanzvi munyatsa zvekushandiswa kweartificial intelligence, uye vari mukuru wesangano refunga AI Africa. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, muchichipiwa naEvans Zenenga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba
rangu. Ndino kuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Tiri kuenderera mberi tichikumbira vafundisi vamwari vedzikereke dzakasiyana siyana vachigoverana nesu mashoko edzidziso muchinamato. Nhasi takumbira muapostora wedu Apostle Martin Matinenga kuti vatipe shoko ranhasi. Muapostora, tinokuchingamidzai paStudio 7, sanganai nevateereri.
Kwazwai vateereri wedu veStudio 7, kwazwai Mukoma Zininga.
Tinokutendai nemukana, tipei henyu shoko ranhasi.
Tinotenda Mwari nekuda kwechirongwa chamunotipa chezvechitendero. Tane mavhiki maviri kana anopfurikidza tichiedza kutaurirana panhau yekuti vanhu vanofanira kuwana ruponeso, nekuti ruponeso ndicho chikonzero chakaita kuti Mwari vapfeke nyama kuti vagokwanisa kufa. Nekuti ivo saMwari havakwanisi kufa, nekuti Mwari ndimweya. Asi vakazviita murombo. Urombo ndehwekuti vakapfeka nyama semunhu kuti vagokwanisa kufa, vachifa rufu rwemutadzi kwaiva kuripira mhaka dzedu sezvo tirisu takanga takatadza. Shoko raMwari rinotaura richiti, nekuti tose takatadza tikasasvika pakubwinya, kureva kuti munhu anga akatadza. Bhaibheri rozotaura zverichiti, mubayiro wechivi ndirwo rufu, kureva kuti nekuda kwekutadza uku munhu anga akafanira kufa. Asi Mwari vakasarudza kufa pachinzvimbo chedu budikidza nemwanakomana wavo Jesu Kristu, akavadira mamba kuti akava chibayiro kuti zvivi zviregererwe. Saka iyi inyaya yakatakatambidzwa isusu sevanhu kuti anenge atenda ngaachienda achinodanidzira kunyika kana pasi rose kuti vazive kuti izvi ndizvo zvakaitwa naMwari. Kana vanzwa mashoko iyaya vanotenda vobva vaponeswa. Hongu variko vangati ngakunamatiro vanhu vapfume. Hongu vamwe vangati ngatinamatei kuti vanhu vagotenga dzimota, vagotenga dzimba. Izvozvo zvinogona kungoitwa nevanhu kunyange vasinganamati, kunyange vasina kutenda. Asi haukwanisi kuwana kana kugashira chipo chekuregererwa kwezvivi kana usina kunzwa vhangeri uye usina kutenda mariri. Nekuti tikatarisa shoko raMwari kuna vaRoma chapter 10 paverse 14, rinotaura richiti vangadanesei kwaari uyo wavasina kutenda uye vangatendesei maari ivo vasina kunzwa uye vanganzwe sei kana kusina muparidzi uye angaparidze sei kana asina kutuma tikatarisa rungano rwataurwa kana kuti nyaya yataurwa patichaona kuti pane kudaidzwa nekutumwa nekunoparidzwa kwevhangeri kunofanira kunge kuchiita ndoo zvatiri kuramba takatsinhirira kuti kuvafundisi ngatiyeuchidzanei tigokurudzirana kuti taita zvimwe zvose tisafunge homwe dzedu taita zvimwe zvose tisafunge matumbu edu ngatifungei mweya inoda kuponeswa mweya inoda kuponeswa iyi haingoponeswi nemashoko ezvemubhaibheri anoponeswa neshoko rinonzi raIshe Jesu Kristu rekufa rekuvigwa uye nekumuka kwake shoko iroro ndiro rekuti rikatsanangudzwa vanhu vanotenda vowana ruponeso saka tiri kukurudzirana nekuda kwenyaya iyoyi kuti ngatiregei kuita nezvedambe nezvenyaya because zvakadana kufa kwaivo mwari zvakadana kuzvininipisa kwavo kunyange vakanga vari mwari asi vakazvininipisa ndozvinoratidza kukosha neudzamu wechinhu chinonzi ruponeso saka nhauyi toda kuti tiigashire isusu sevafundisi tiende tinotaurira nyika kuti mwari vakakufirai jesu vakakufirai maita henyu baba tinokutendai nenguva dzino tipei mwoyo nepfungwa wakarerekera pabasa ramakatipa kuti tiriite mumweya nemuzvokwadi kuti ruponeso nerudzikinuro rugouya kuvanhu nezita raIshe Jesu Kristu tinokunamatai amen
kwanhasi togumira pano tinokutendai Apostle Martin Matinenga neshoko ranhasi vateereri nemi ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC
tinotenda Evans tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana zviri mugungano renhabvu yepamusoro-soro munyika yepremier soccer league pamwe nekupinda kwezvikwata zvitsva zvinoti Scotland FC neMoss FC izvo zviri kunzi nevamwe zvichashandura mamiriro enhabvu munyika sezvo zvine mari zhinji kwazvo Michael Kariati anotipa nyaya iyi
kwese kwese nyaya iri kungotaurwa nezvayo munhabvu ndematengero ari kuitwa vatambi pamusika kunyanya nechikwata ichangopinda muPSL cheScotland chikwata ichi chiri kutenga vatambi vese vane mukurumbira munhabvu yemunyika kubva kuzvikwata zvakasiyana-siyana izvo zvinonzi zvasiya zvimwe zvikwata zvakaita sesimba bhora zvapinzwa mubishi rekuvaka zvikwata zvitsva izvi zvauyawo panguva iyo zvaziviswa kuti chikwata cheMoss icho chinonziwo zvekare chine mari yakawanda chapindawo mugungano rePSL mushure mekutenga nzvimbo yezpc wange iyo iri pasi peZesa Holdings Moss iyo ine muzinda wayo kunoton yakakundikana kupinda muPSL mushure mekupedza iri pachinzvimbo chechipiri pasi peScotland mugungano redivision 1 asi kupinda kwayo kwawedzera moto mumakundano emwaka uno kusvika pari zvino Scotland yatenga vatambi vese vane mukurumbira munyika kusanganisira Walter Msona uyo akatora mukombe wemutambi akatamba zvinonwisa mvura kudarika vese weSoccer Star of the Year muna 2014 achibva kusimba bhora Linoth Chikukwa kubva kuHighlanders uyo akakanda zvibodzwa zvakawanda kudarika vamwe vatambi vose naKama Billiards kubva kuYada Vaviri ava ndio vakapedza vari pachinzvimbo chechipiri nechitatu makundano mamwe cheteo eSoccer Star of the Year. Pamusoro pezvo, Scotland yakaraura zvekare kubva kusimba bhora aive murairidzi wechikwata ichi Tonde Rindraya, uyo akatora mukombe weleague pamwe nemurairidzi akakunda vamwe vese kana kuti coach of the year mwaka wapera. Zvakamira zvakadai, mutsigiri wemutambo wenhabvu vaShepherd Saizi vanoti nemaumbirwo aitwa chikwata cheScotland chatotora mukombe weleague gare nhabvu yacho isati yatanga kutambwa.
Scotland inogona kutora premiership because not my players are very quality. Yandongofarirawo zvangu kuti aya maplayers yaya achatotora chileague.
Ndiraya pachake anoti chinangwa chake ndechekufadza vatsigiri vechikwata ichi nevari kuisa mari kuti chikwata ichi chifambe kuenda mberi. Muredzi wechikwata ichi vari mumiriri wemabhuku muparamende vaScott Sakwanya vakwanisa kukwezva makambani ane chitsama achange achidira mari muchikwata cheScotland ichi. Asi mongororo wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti Scotland ichasangana nedambudziko rekuti vatambi vayo vanenge vasingazivane matambiro avo sezvo vari kubva kuzvikwata zvakawanda zvakasiyana-siyana.
Maplayers mazhinji ayakatora akabva kumadifferent teams kuti vazove nesizini yatinayo ka kuti vazonge vaite kopa kuti vabatane vazotambe bhora zvakanaka zvichatora nguva.
Aimbotambira Masvingo United Mugove Makanyire uyo ave murairidzi wemutambo uyu anoti semaonero ake zvikwata zvine mazita makuru ndizvo zvichatora mukombe uyu kwete Scotland.
Ngezi platinum tinoipa nokuti vanhu vakatotesta kunzwa kuti kuhwina kuita sei, saka experience iyo inogona kuvabatsira. Varana platinum havana kukotsiraka, varipo. Vana dynamos matimu mahombe anotamba vana Capes vana Islanders, so we are not ruling them out.
Capes United ine vatambi vatsva gumi kusanganisira Kundai Benyu uyo akasvika nechitatu kubva kuBritain uko aimbotambira chikwata chine mukurumbira muScotland cheCeltic. Dynamos yaraurawo Frank Agemang uyo anobva kuGhana, Farai Mtatu uyo aimbotambira LA Galaxy kuMajor Soccer League kuAmerica, Trevor Bunu uyo ari kubva kuGolden Eagles naClive Mandivei ari kubva kuYada. Simba Bora iyo iri kutarisirwa kutamba muCup Champions League mushure mekutora mukombe weleague yaraurawo Tinotenda Meke, Blessing Ndereki, Carlos Mukumbira naBarnabas Mutuche kutsiva vatambi vayo vakaenda kuScotland. VePremier Soccer League havasati vazivisa kuti makundano enhabvu emwaka uno anosimuka rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yabatana nhasi nepasi rose mukucherechedza zuva rekushandiswa kwemhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema kana kuti International Day of Clean Energy. Mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump voenderera mberi vachivandudza mitemo yechimbi-chimbi asi mimwe ichipikitswa mumatare emunyika iyi. Mhuri yenhabvu iri kutarisira makundano akabaka moto mwaka uno zvichitevera zviri kuitika pamusika wekutenga nekutengeswa kwevatambi nezvikwata zvakasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Dini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.